A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk, coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, September the 21st, 2017. Welcome to our women's segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mplanga Nyahuye.
And I'm Sithandekile Mhlanga.
And today on the Women's Roundtable, we are looking at the current voter registration campaign launched Monday countrywide using the new biometric voter registration kits. We are looking at what efforts have been made to encourage women to register to vote. What are your views on the issue?
To join our discussion, you can phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 13860 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina, chemadzimai musakanganwe.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com. www.voashona.com and www.voandebele.com.
And don't forget that we are live streaming on all our Facebook pages. So if you haven't liked us yet, please hurry along and like VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7 so you can join in the conversation. If you're just joining us today on the Women's Roundtable, we are looking at the current voter registration campaign launched Monday countrywide using the new biometric voter registration kits. We are looking at efforts being made to encourage women to register to vote. What are your views on the issue, Star?
Zimbabwe is using the BVR kits provided by Chinese company Lexton Group Limited. The country is expected to receive a total of 3,000 kits by the end of the year in preparation for the election scheduled sometime next year. Only 400 of the expected 3,000 kits are in the country to date, with the bulk expected in the coming months.
We're going to now take a listen to Mrs. Makarao on what efforts have been made so far by ZEC.
My office is at 63. I think that's a good thing. Zvakare vanhu vedu havasati vanyatsonzwisisa mareports atiri kuwana kubva maprovinsi ari kuratidza ivo kuti vanhu vari kuenda vasina magwaro akakwana. Tinoramba tichiyeuchidzana kuti pakunoenda kunonyoresa kuti kuve muvhoti tinofanirwa kutakura chitupa chako nerimwe gwaro rinoratidza kuti unogara papi, ringave kadhi rekuhospital, ingave tsamba yakabva neva mine zvikwere tinawo hatingati madepartment of tools ai ingadai iri tsamba chaiye magetsi enyu yamunodyisa magetsi enyu naokuba ngavauye naizvozvo zvinotibatsira kuti tikurumidze kufambisa basa redu.
We were hearing there from the head of the Zimbabwe Electoral Commission, Justice Rita Makarau, who also last week when launching the program in front of President Robert Mugabe said her organization has been open to the public about its proceedings. However, the MDCT led by Morgan Tsvangirai has however challenged the proclamation of the voter registration exercise by the president, arguing that the Electoral Commission is not ready to conduct the exercise.
And also President Robert Mugabe launched the program last week and said his government was fulfilling its mandate by making the kits funded by the United Nations Development Agency, that's the UNDP, available despite allegations by the opposition and other civil society groups that the voter registration process lacks transparency and that last week's launch was illegal.
On that note, today, Justice Davidson Moses Foroma of the High Court ruled that the application presented by the MDC was not urgent and that the MDCT can seek alternative remedy. MDC lawyer Eric Martinenga, in his submission to the High Court, said the absence of servers to collate data from the voter registration exercise would breed a disputed election.
And the BVR exercise is expected to last 3 months, with ZEC saying it could continue to a later date. Some citizen movements led by women have also taken to social media to urge women, especially the youth, to register and vote in the 2018 elections. And Marv, I understand we have our reporter at the United Nations, Praxedis Jeremiah. She's with us now on the line.
That's very exciting. So before we go back to the voter registration kids story, we're going to be joined by Praxedis Jeremiah, who's on the ground, as Star said, at the United Nations. Welcome to the program, Praxedis.
Thank you.
I'm not used to calling you Praxedis. I'm sorry.
I just called
you PJ. Yes, PJ. Tell us, what is the mood like? We understand that President Robert Mugabe will be addressing today. What are you seeing on the ground?
There isn't much today because the people who normally protest when he speaks on the day that he speaks, they are not there today. Most probably fatigue, I'm not sure, because yesterday they did demonstrate, but the turnout number was a bit low. They were saying most people came over the weekend, and during the week, some people cannot take time off to come and protest.
And also, what are you expecting the president to be saying in his speech today from what you've seen happening over there?
Is they are keeping it to the chest. They are so tight-lipped. I even made some attempts to get the advance copy, but I couldn't. I even went to the embassy itself, but I couldn't get any copy. They said the only person that can give you that advance copy is the president's spokesperson, Mr. George Cheramba.
Yes, and PJ, you said there were demonstrators. Among the demonstrators, were there any women groups who are aware that the United Nations has some goals, like the Sustainable Development Goals, the SDGs, which has to be achieved by the year 2030, did you see any woman who was putting the UN to task about achieving those goals?
Amongst the protesters, there were the women. Mostly, the majority of them were women. In yesterday's instance, for instance, the four that were protesting were women. And I also understand that there was a session on the development government goals, developmental goals, that was going on, but I couldn't attend that session. It was yesterday. And from Zimbabwe, there was a lady, Mrs. Nyaradzai Gumbonzwanda. She attended, but I didn't manage to catch her because she returned to Zimbabwe yesterday after the session.
Okay, kodwa bebekhona abanye abatshengisela ngenhlupho ezikhathaza abesifazana lanxa kungayisizo ze-UN kuphela eziqondane leZimbabwe kumbe abafazi nje jikelele.
Iningi labatshengiselayo abatshengisele ngomgqibelo batshengisela njalo izolo, iningi labo bebengabesifazane. Bona-ke vele bakhala ngokuthi izinto kazilungisiswe labo abakudiaspora benelise labo ukubhalisa ukuvota, benelise njalo ukuvota besemazweni wona lawo kunokuthi babe lokhu begada indizamtshina begibela ekhaya ukuthi bayibhalisa njalo baphinde bagibele ukuthi bayivota. Yikho abakhala ngakho bathi kumele sinikwe ilungelo lona lelo elokuvota.
Mm-hmm. PJ tombopinda mururimi rwamai kuti tinoona mutungamiri wenyika vari kutarisirwa kutaura ikoko nhasi. Ko vanga vari kuratidzira variko here zviri kufamba sei nhasi?
Gore rino zvinenge zvakashanduka kubva gore rapera paya pavakaratidzira shungu rese kusvika nemusi wechishanu kusvikira mutungamiri wenyika vataura. Gore rino vakaratidzira nemusi wemugovera vavanga vakati wandei. Pakaitwa pakavawo nevaya veDecember Movement vachiratidzirawo nechepadivi. Nezuro vakauya zvekare kuya kuzoratidzira sezvo kutaura kwava mugabe kwanga kusinganyatsosina kujeka kuti vachataura nemusi wechitatu here kana kuti nemusi wechina. Saka vakauya nemusi wechitatu nezuro vakauya vakaratidzira veDecember Movement wo vakauyawo vakaratidzira. Ndoruzhinji rwacho vanga ruri nevanhukadzi asi vanga vari vashoma-shoma. Pandakavabvunza kuti sei uwandu hwenyu hwakaderera kudai gore rino, zvikanzi vanhu vari kuenda kumabasa mashifti uye nemari hatina kunyatsosangana. Nekuti kana pachinge pachiitwa musangano mukuru wakadai mahotera acho anobva aningirina anobva adhurawo, ndege dzacho dzinobva dzadhurawo. Saka vanhu havana kunyatsoda kubuda kuti vauye kuzoita kuratidzira uku.
Ivo vesangano reDecember 12th Movement vari kuenderera mberi here nekuratidzira vachitsigira mutungamiri wenyika, tichiona kuti nhasi vachange vari kutaura ikoko?
Sandakaona nezuro veDecember Movement vanouya kuzoratidzira vachida kuita kaunta avo vanenge vachiratidzira vachishora kana kuti vaine dhona zvavanenge vachida kusvitsa kune mutungamiri wenyika. Nekuti pavakatanga chaipo nezuro pavakanga vasipo, saka mukuru wacho weDecember 12th Movement akauya ndokubva avaona vakanga vachiratidzira vakatakura mureza weZimbabwe. Ndobva anodaidza ivavo vacho vanozoita vanenge vachiti pamberi naMugabe, Mugabe long live Mugabe, ndobva avadaidza. Saka zvinenge zvinenge zvine chinangwa chekuti vaite kaunta kana pachinge paine vanenge vachiratidzira vachishora kana kuti vachigunununa pamusoro peutongo hwavamugari.
Ye, kukhonoko okuchoyo PJ ngolimi lesitshona, ungasichasela njela ngesindebele ukuthi abantu bayenzani khona ngapho, lokho bekhona yini abatshengiselayo besola umbuso kamongameli Mugabe, njalo bakhanya lokho bezaqhubeka yini azeyekhuluma, ungasitshela ukuthi kuyini okwenzakala khona manje?
Yebona ke abatshengiselayo abatsho ukuthi basola umongameli Mugabe. Bona ke batsho ukuthi balezikhalazo ezithize. Bona ke bafuna ukuthi bayenelise ukuthi babhalise ukuvota besemazweni lapho abakhona ngoba sikhatshana lekhaya, batsho njalo. Injalo nokuthi lanxa bangeze banganelise ukuthi bahambe ekhaya bayebhalisa, kuza kuba luhambo olunye njalo lokuthi bayevota njalo. Yikho ke bona bafuna ukuthi ukubhalisa ukuvota kanye lokuvota kwangkhona kwenziwe ezigodlweni zomeli weZimbabwe emazweni abakiwo, bangaba seNgilandi, bangabe seMelika, bangabe seAustralia. Yikho abakhala ngakho.
PJ, to just round off, do you know what time President Robert Mugabe is supposed to have the address today?
It's actually after 3 and I'm not going to stay here for long. I have to rush there.
So on that note, I think PJ will let you go and, you know, keep us updated if anything comes up. Thank you so much.
Thank you.
All
right.
Ye kulabo abasanda ukusixhuma kathesi uhlelo lwethu asihluzeni bomama lamhla sixoxa ngokuthi kambe inhlanganiso ezizimeleyo kuyini ezikwenzayo ukuthi zikhuthaze abantu ikakhulu abesifazana ukuthi bebhalisele ukuvota siyananzelela ukuthi isikhathi esiningi abesifazana kuthiwa bahambela emuva ukunhlelo ezinje ngakho lamhla uhlelo ngolweni abesifazana lisifonele lisitshele ukuthi lihlangana lohlupho olunjani lalabo abenhlanganiso ezizimele ukuyibabalwela ilungelo loluntu okuyibaba hamba phambili lisifonele lisitshele ukuthi lincedisa njani abesifazana ukuthi bayevota kumagumbi wonke khona ngapho eZimbabwe kodwa singakakhuluma okuningi ke sizwe ukuthi abanye abesifazana abake bakhuluma le Studio 7 bakhuthazana njani njalo bathi kuyini asebekwenzile ngohlelo lokuvota.
Omama siyazama kakhulu ukuthi this time sicela bangene omama ngoba siyananzela ukuthi omama beZimbabwe yibo abasebenza kakhulu futhi baningi. Kuqala omama babengcindezelwa ukuthi omama bangene embodini ukuthi omama bayenze lokhu. Kodwa singananzelela ukuthi ngesikhathi esiningi ngoba baba nalabo esibafaka embusweni yibo futhi abasuka besiyawona izinto phezulu besenza i-corruption. Kulalutshwana ukuthi ubone umama o-corrupt. So siyacela ukuthi kathesi omama ababuye ngobuningi babo bangene esikhundleni omama ngoba futhi yibo abanganika obanye omama i-support.
Hey siyafisa ukuthi basukume ngobuningi ngoba thina yithe sile population eningi nxa sikhangela lapho esihlala khona la seZimbabwe yithe sibaningi siyakhuthaza kakhulu omama basukume njalo sikhuthaza ukuthi basukume ngoba thina abanye bethu sikhangela ukuthi sizabe singasifuna ukuma sidinga losekelo lwabo so siyaba dinga kakhulu ukuthi kabaphume ezindlini siyakwazi inhlupho ziningi but sizabalandelela sibaqoqodele simake sure ukuthi babuya bezoregister.
Kuqakathekile ukuthi omama basukume ngoba yibo abazudubo lokuthi umntwana mele esikolo, umntwana mele adle. Ukuthi umntwana udle njani ludubo lukamama ubaba uyavuka emsebenzini. Kodwa umama nguye osale khangele konke. Omama bangena esikhundleni. Ngoba umama engangena esikhundleni uyakwazi ukuqakatheka njalo umama ulozwela. Uyakwazi ukuthi omunye umuntu unxa ehlezi laphana kuthi ukuthi engabe kula into ayifunayo umama kamedlulu umuntu ambone ithole nzima uyamlanda afika amkhulumise
ngingo Aida Jele ngizela register ngile ncwadi yami eyamanzi plus lesithupha sami esemathebeleleni
imatopo
ye labo ngabesifazana ke ababebhalisela ukuvota njalo bekhuthaza abanye abesifazana ukuthi bebhalise ukuze bevote siphinde njalo saxoxa lenhlanganiso ezizimeleyo ukuthi sizwe ukuthi bona kuyini abakwenzayo ukuze bakhuthaze abantu ukuthi bavote.
Omama vele balesizwa ukuthiwa ungahamba uyevota kule mthina ekubonayo. Omama bayaguqa bayayisaba ukuthi kambe pho ivoti yabo izaba safe okunganani. Lama-groups abomama abafuye imbuzi abenza izingadi. So amagrupu onalana yo aseyi-network ukuthi omama babe nendlela zokuxoxisana sinama-area committees khona ezimbuzini khonapho lemazindatini kulama-committe yosiwasebenzisayo ukuthi omama kabahlangane babe nendlela zokuxoxisana ngokunikana information. Sesananzelela ukuthi ukuhamba imango kubomama imikhulu kungakho sizabiza ngamavillage abo encela ivillage siyiqume kabili uyasicabanga ukuthi imihlangano yethu iba labantu encesikiste ine-village kumbe kuhafu yevillage okusho ukuthi nxa sesiyahlanganisa iwadi omama sebe sibahlanganisile khosele abadlula i-1000
labo abakhala ngencwadi zokubhalisela ukuvota-ke kusukisela kwezokuzalwa kusiya ezithupheni lokunye
imihlangano yethu siyabiza osobhuku baba khona ngoba yibo kumele banike omama izincwadi. Isixwayiso esisinika osobhuku siyakwase osobhuku abaningi balokuzima bokubhala lawa maphepha kabalawo so siyacela ukuthi omama bahambe kusobhuku engelo mntwana ozafika ayizwe amazwi kasobhuku abhale usobhuku abesefake isidinga sakhe afake le signature yakhe usobhuku atyela umntwana lwana abhale ngoba osobhuku abethu abaningi ukubhala laso isikhathi sokubhala siyabahlupha kungakho umama nxa ehamba ahlahambe lo muntu ozazuyambhalela osobhuku bakuzwisisa khonoko inhlanganiso yethu yaba le nhlansa yokuba yokuvunyelwa ukuthi ayikuba accredited ngesikhiwa ukuthi senze ivoter education. Kungakho sizabe sihamba labantu zek, sihamba phambi kwabo futhi. Ngemva kokurejista kasani, ngoba after isimemezelo sezek ukuthi bangaqeda ukurejista, lathi futhi sesiyaphambili ukuthi senze futhi more ivoter education, ukuthi omama bahambe bayevota, bayakhethe, bakhethane futhi. Akethe ontanga besibizwa sithi training of trainers, besibaqeqetsha ukuthi kuyini abangakwenza to mobilize each other ukuthi bevota, njalo sizama ukuba empower with information, behambe betraina abanye. Kodwa ontanga basuka besele imotivation, ngoba into abayifunayo bena ukuthi lapha baya khona bethole something to take back home, ngoba yebo ngontanga kodwa sebelethengi ende kabasebenzi, especially e-district lapho esijike khona last Friday. Ontanga abaningi phose out of 25-16 yonke bebengela maphepha, bebengela ama-ID. The reason being abazali vele bahamba kudala e-South Africa, so bona lapho abasele nabogogo nabomalume abasayenelisanga ukubathathela amaphepha, ngalo sokube nje bacina bengasaphuthanga iy'fundo zabo, iningi sebecine ngabo grade 7.
Lapho sizwe unkosazana Sichasisile Ndlovu, umqondisi we-Youth Development Trust eGwanda, ekhuluma le-Studio 7 ngenhlelo abazenza ukukhuthaza abatsha ukuthi bevote, ikakhulu labesifazana khonapho. Njalo elimizwe yokuqala bekungunkosikazi Juliet Nkiwane, yena-ke ngumqondisi we-Women Development Association in Zimbabwe. Yona-ke iyakhuthaza njalo iyafundisa layo, njalo iphiwe imvumo yokuthi izabe ibhalisela abantu ukuthi bevote.
Kune avo vachangopinda muchirongwa chedu nhasi, tiri kutarisa isu zviri kuitika zvekuedza kuti kukokoretsedza madzimai kuti vaende ivo kunonyoresa kuvota. Tiri kutarisa kuti chirongwa ichi chakatanga nemusi wemuvhuro cheBVR, uyezve taita rombo rakanaka pari zvino. Tine munyarikani wedu Muzvare Jesi Majome varimo muHarare, timbonzwa kuti zvivari kuzviona sei, zviri kufamba sei kwavari uku. Hello.
Hello.
Ehe, tinokuchingamidza ipa chirongwa Honorable Majome. Tiri kunzwa vazhinji vari kuti ivo chirongwa ichochi cheBVR registration chiri kuitika muHarare pari zvino chiri kufamba zvishoma nezvishoma. Zvii zvamuri kuona imi ikoko kuHarare?
Iya, ndakatomboti chirongwa ichi chiri kufamba hachingongofamba zvachose. Mm-hmm. Nekuti vheki yatiitira ndofunga anonzi Mashura chaiwo, ekuti yatora provhinsi yese yeHarare nekukura kwayo neuwandu vari muHarare, vanhu vari muHarare, ikatitsvinyira nekutipa nzvimbo imwe chete yekuti vanhu vaende vese mhomho yese yemuHarare iende kumbare yese indoungana inotsvikinyidzana ikoko ichida kuzonyoresa kuvhota. Asi maprovhinsi uchiona maprovhinsi akaita saMashonaland East achipiwa munzvimbo dzinosvika hanzi sere 8, vanana Mashonaland West vachipiwa ma7, vanana Mashonaland Central ma7 ikoko, nana Masvingo 6 zvakadaro nekunana Manicaland. Asi Harare sezvaikonebulayo tona iri nzvimbo 1, tingangoti 2 asi tingati imwe chete tichitanganisa pamwe neyekusitungiza. Asi muHarare pambare chokwadi, mhuri yese muHarare zvakaoma, uye hatikwani ikoko kunonzi chiri kumbare kuti tindoita izvi. Uyezve ivo vezeka vacho pache zvavo vari kutaura kunge vari kuita zvekuseka chaizvo ngezveje. Vanoonekwa mapepa mapepa anoshandiswa kuti munhu anyore chitsidzo chekuti anogara muHarare akapera, tizire kutopera chaikuti pepepe chaiko pepepedhu. Zvinhu zvisina kumbotarukana chaizvoizvi, hazvisi zvinoratidza kuti vheki pamwe kutadza basa here, kana kuti vari kutoendera mberi nekuti vavada kuti vanhu vemuHarare vasavhote, nekusarudza kuti vari kuti vanhu vemamaprovhinsi akakosha kupfuura vemuHarare. Hazvimboitiki zvakadaro, sokuhakusizvisi kufamba izvi.
Asi pane zvirongwa here zviri kuitwa sekuziva kwenyu kuedza kuti madzimai vawanikwe ivo vachienda kunonyoresa kuvhota?
Ndinofunga kuti ndinodavira kuti pane vanhu vakasiyana-siyana, masangano akasiyana-siyana anenge achikurudzirawo nepanogona kuti vanhukadzi vange achindo vota pamwe chete nevanhurume pamwe chete nevanhu vese kuti vaende kundo register vanhurume vanhukadzi vese pane masangano akasiyana-siyana ndiri kuva achikurudzira zvisanganisa zvese nemapato ezvematongerwo enyika.
Aiwa, mombobata makadaro, nekuti tiri kunzwa kuti kune dzimwe nzvimbo kwanga kuchiwanikwa icho kuchitoitika mhirizhonga nyaya muHarare. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi akange ari ikoko kuna Remembrance kwamamuri kutaura kuHarare, akawanikwa iye achitaura nevamwe vanga vari pachirongwa ichochi. Regai timboenda kwaari tinzwe kuti zvakafamba sei nezuro.
Vanhu vakawanda muHarare vanoti vatadza kunyoresa sevavhoti muHarare nhasi sezvo vashandi vekomishen inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission avo vari kunyoresa vanhu sevavhoti vanga vachiti havasisina magwaro ari kudaidzwa kuti VR9 forms ayo ari kusainiswa vanhu vachipika kuti vanogara papi chaipo. Mumwe wevanhu vakundikana kunyoresa ndimuzvare Chenai Dausi avo vati vamwe vanhu vanga vachipinzwa nerweseri kuti vanyorese kuvhota. Mumwe wevanhu vakundikana kunyoresa ndimuzvare Chenai Dausi avo vati vamwe vanhu vanga vachipinzwa nerweseri kuti vanyorese kuvhota.
Tauya makuseni na 6 hapana chiri kumbofamba nzara pezera tambohora moyo vamwe vaenda nekuvamwaramwa vagumbuka vaenda mukati umu vari kungoti zvuline riri kufamba vamwe vachipindira nekumabackdoor takangogara.
Zvichakadai zvinonzi mapurisa anorwisana nemvonga mupopoto amboshevedzwa mushure mekunge vanhu vanga vachida kunyoresa sevavhoti vanga voimba vachishoropodza mafambisiro ari kuita ZEC basa mukunyoreswa kwevanhu sevavhoti. Vashandi veZEC vari kunyoresa vanhu paRemembrance House muHarare vaudza Studio 7 kuti chiri kukonzera kuti vanonoke inyaya yokuti vari kushandisa muchina mumwe chete kuti vakwanise kunyoresa vanhu sevavhoti vachiti vakatarisira mimwe michina nemivhuro. Vanoti nhasi vakwanisa kunyoresa vanhu 96 chete. Veruzhinji vakatarisirwa kuti vanyorese kusvika musi wa15 ndira, asi vanoti kana ZEC ichinyoresa vanhu vasingasvike 100 pazuva zvinoreva kuti vanhu vakawanda vachatadza kunyoresa sevavhoti pamberi pesarudzo dzegore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Apa tanga tiri kunzwa kubva kune mumwe mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi ari muHarare. Asi regai timboenda tinonzwazve kuti kuchinoi kwanga kwakamira sei nezuro.
Vagari vakawanda vari kuenda kumahofisi eZimbabwe Election Commission kana kuti ZEC ari pakati peguta vachida kunyoresa kuvhota, uko vanosvikotaurirwa kuti vaende kumahofisi avo ari kunze kweguta pedyo netraining center. Vagari ava vanoti kwakaiswa nzvimbo yekunyoresa kure neveruzhinji. Mumwe mugari wemuchinhoi vaMark Munyoro, avo vanoita basa rekutenga nekutengesa, vanoti havasi kufara nenzvimbo yekunyoresa iyo vanoti iri kure nevanhu.
Ndodai vanga vachida kuti vhoteka vaitotiisira patirisi padhuze nepatitori. Ndora kuda kuona kuti ndini savhenda kuti ndiende kutraining center ukako. Chida dhora ndinga ratopesana nedhora because there is no need yekundiende kutraining center. Ndongosiyana nazvo zvokurejista zvacho. Ngazvive muvanhu like zvavaita kudhara zvaiva muzvikoro macentral muzvikoro mudhuze nemune vanhu vanhu voregista.
Izvi zvinotsigirwa naamai Adeline Huchu, avo vanoti ZEC inofanirwa kushandisa mahofisi ari pamujiti mukati meguta.
Vondova makarejisira pa vakashifta nezvirere nhasi handizivi. Handichinoi makonde mangura. One is like no district remarkable. Those no nature. I don't think it's wise. Not one more to see a person up at Akaoma. Saka, they should have maintained the district cheetah panika, but yeah, Bangash from Tanga.
Mumwe mugari vafarai chikore vanoti mahofisi ari kunyoreswa kuvhota ari kure uye vanhu vakawanda havazive.
Ndiri kuti ofisi yeZEC iri kunzi yepadistrict level yakagara yanga isipo. ZEC yatinoziva isusu ndiyo iri paprovhinsi iri old court, ndopanozivikanwa muchinhu yekuti ndopane ZEC dho vachitaura zvavo ndeyekuti Mashonaland West. Ukaenda kuti kudistrict koko ukatotarisa even furniture irimo muyemi toratidza kuti zvizi zvatongouya panguva iyoyo karitoringori kamakeshift kongori zvipfuure kudai yangagara iripo aimbosanzira ikoko ndivanani taisaiona nguva yese.
Kunyoresa kuvhota kwakatanga svondo rapera nechishanu nevanhu vashoma vakange vari nhengo dzinozivikanwa dzezvemapato ezvematongerwo enyika. parizvino vanhu vashoma vari kuenda pazuva kunonyoresa kuti vazovhota gore rinouya. Kunyoresa kuvhota kunopera gore rinouya musi wa15 Ndira, uye sarudzo dzinotarisirwa kuitwa pakati pemazuva ekubva musi wa24 Chikunguru kusvika musi wa22 Nyamavhuvhu gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndine Arthur Chigoriwa.
Aiwa, apo tanga tiri kunzwa kubva kune mumwe mutori wenhau ari kuchinoi achitaura kuti kwakamira sei. Star.
Joining us is our second guest, Sichasisile Ndlovu. She's the director of the Youth Development Trust. Welcome to the Women's Roundtable, Ms. Ndlovu.
Thank you, Kalegile.
Yes, we realize that your organization is involved in educating the youths on the voter registration process, on how they should go about the voting process. How exactly do you target the young women? And who exactly is your audience? Are the young men coming up more than the young women? What are you doing?
What we have realized as an organization is that young women usually don't come out, don't actually like to participate in such processes. As an organization, we have managed to come up with a strategy that will actually entice them to want to participate in such programs. We have created a separate platform for young women so that they can actually interact and engage and motivate each other so that they can actually participate in such electoral processes and other life processes, including developmental processes. From the activities that we're carrying out, we have actually realized that out of the targeted numbers of 25 participants per training workshop, majority of the training workshops were attended by women and they were actively participating unlike before, which means that if they are given a space and opportunity, young women, they can actually gain their rights and determine their future destiny. They can actually participate in activities that have a future bearing, considering the period that we are in as a country. We have actually entered into an election mode where everyone, including political parties, are encouraging their followers to register and so that they can vote in the next election. So as an organization, we have been targeting young women in rural communities and in urban areas. But our main focus will be in rural areas because we have noted that there is a limited access of information. They don't even know what is BVR, what BVR entails. They don't even know. Those we have managed to train, they are now trying to castigate the information and conduct peer-to-peer education or BVR so that they can go and register during this BVR exercise that has started.
Mana kona poses apenduka ku.
I think we have a caller. It's named Tereri Aripano Panare. Makadi suspicions.
Tiripo makadi senyua ba sister.
Aiwa tiri wadi tita nangurewo kuti imi muri kuona sei chirongwa ichi muri kupi?
Aiwa, imi ndiri kuBotswana.
Mhm.
Chirongwa ichi chirongo namata kuti dai chafamba zvakanaka. Because we chese vada veZimbabwe tikuda kuti nyika yedu iitewo zviri nani. Tidzokere kumisha. Home is always the best.
Muchaenda here kunonyoresa kuvhota?
Ndinofanira kuti ndikaona mukana ndinotoda kutoenda kuti ndinovhota.
Kana muri kuZimbabwe munobva kupi, uyezve muri kuziva here kuti senta yenyu iri papi nezvinodiwa kuti muende kunonyoresa?
Kana ndiri kuZimbabwe ndiri ndomuHarare kuchitungwiza.
Aiwa, saka muri pedo, muri pa, pa teachers college up. Aiwa, tinotenda. Tina honorable majome vari panhare. Pamwe mungambodawo kuvabvunza vari kuZimbabwe ikoko kuti kwakamira sei ameno zvamungade kuvunza. Honorable majome muripo here apa?
Hongu ndiripo.
Tine muteereri wedu ari kuBotswana uko ari kuti iye ada kuwana achizouyawo kuzonyoresa kuvhota ikoko, asi regai ambotaura nemi timbonzwa kuti pane zviri pamwoyo pake here zvaangade kuvhunzawo honorable.
Hongu.
Taura yenyu.
Izvenyu honorable.
Ndiro makadiwo, wakadii kuBotswana.
Aiwa kuBotswana kuri nani zvako. Ndirudawo kubvunzawo kuti nai Mr. Honorable kuti pakuvhota apapa isu sedu tinoda kuvhota, tinoda kuti nyika yedu ichinje. Saka pakuvhota apa tichanyatsovhota here zvokuti zvinhu zvichanyatsoenda nemazvo, not kuti pachazobiwa maelections kana kuti zvinhu zvichazozi aiwa kwakati zvozogomira mwedzi nemwedzi marizalt asati abuda. Tikuda kuti tinyatsoita nyika yedu tinoida, hazvirevi kuti hatidi nyika yedu. Saka tinoda kuti satinonovhota tivhoto tinyatsoziva kuti mavhoto edu achanyatsoverengwawo sekuvhota kwatetaita.
Ndiri kunzwa kunge handiti hanesi nokundibvunza mibvunzo here kana kuti mataura zvamuri kutarisira kuti chishuviro chenyu. Handisi kuziva kuti
mubvunzo wangu ndourudza kuti
muda kuti sitarudzo dzifambe zvakanaka. Ndaona ari maonero ekuanasei samuri kundibvunza mibvunzo here.
Kuti ndozvangi mubvunzo wangu wekuti zvichanyatsofambawo zvakanaka here. Ndokuti pane varipo here vanenge vachiongororawo kuti mavhoti aya anenge akazomira sei.
Nekuti mubvunzo wamandibvunza wakatiwo mei unotoda anoprofita chai kuti azireo dzichadi famba sei. Inini handikwanisi kudaro kuti ndichitarudzo dzichafamba dzakadai dzakadai, handikwanisi kuziva zvichati kumberi. Asi chandinoziva ndechekuti zvakakosha kuti munhu wega wega atore matanho aainawo, atore mukana wekuti andovhote, nekuti kwavhotwa neuwandu hwevanhu hune mafashama kubiridzira kunodii kunonetsa. Uyezve noti vanhu vakandovhota vakarindira mavhoti avo, zvinobira kwacho kunobva hongu variko vanovei pangu vachiedza kubaaita zvo izvozvo. Asi zvinotinetsei nokuti mutemo ndosunga mutemo urimo wetsarudzo wagara uchida kuvandudzwa kuti zvinhu zviite zviri nani uite chechetera. Asi uri kuitwa ndisinga kusarudza kusandira kwacho kuri kuitwa padiki nepadiki, nokuti sangano rinotungamira matongero enyika harisi kuda kuti ridaro. Vari kuita zvokukakatavo zvuva unonzi pachirungu zvuva makumbu. Asi pane zvimwewo zvaitwa asi zvishoma. Asi zvakadaro hazvidi kuti vanhu vanoite kuti zvitange zvazunze zvagadziriska, nokuti pamwe chii zvinhu zvamba zvichingodaro. Wega wega ngaaite pese paanogora, munhu wega wega dai aenda anoita vhoti yake mumaoko ake avhote arindire vhoti. Kurudze tivhote neuwandu chii neuwandu hwedu, nekudzidzisana kuti zvinofamba sei, nekuudzana kuti tisatyisidzirwe, nekuti vamwe varinzi vari kunyeperwa zvemabiometric vhota registration, zvinoita kuti unobva watorwa picha obva waonekwa kuti uri kuitei. Kuti tisimbisane vanhu vasafundise. Asi isusu ngatiitei pedu tose tirindire mavhoti edu. Ndinoona kuti pamwe zvinoita kuti zvizvira, uyezve tichiramba tichizama kuti pave nevandudzo yemavhotero anoitwa sezvebiometric voter registration. Inzira itoripo imwe yavepo yekuti kubiridzira kuve kushoma, nekuti yakanga isipo kuti vakafa havakwanisi kumuka vachinzi vakazovhota, vachinzi vachinyepera. Saka imwe nzira, mamwe matanho avepo anotarisi ari kuda kushandiswa kuti kubiridzira kuvharidziro. Mamwe acharamba achitsvagwa, asi zvakadaro ngatisamirirei, nekuti kubiridzira kuzhinji kukurukuru kusavhota kwevanhu.
Aiwa, tinotenda sisi patients vari kuBotswana uyezve honorable. Tichangoita 5 minutes nemitozo siya henyu muchienda asi pari zvino imbobatai makadaro. Star, we heard there from our caller from Botswana, patients, who was asking honorable Majome that how can she be assured that when she does register to vote, her vote will count. Mm-hmm. I think she was fearing because there's been so many issues in the past of, you know, the votes not being recognized, and you know what happened in the last election. So Honorable Majome came in there and said, people must not use that fear not to register to vote, because your life is now in your own hands. You need to go and register to vote and then wait and see how your vote turns out. Over to you.
Yes, and talking of fear, that's what one of the speakers in our last tape was saying in Ndebele. Mm-hmm. That was Mrs. Juliet Nkiwane of the Women Development Association in Zimbabwe. The organization has actually been accredited to engage in voter registration process, mm-hmm. and they are targeting women in the rural areas. So what she is saying is that women, most of them are afraid to go and register to vote because of various reasons.
Mm-hmm.
Some believe that this PVR process will make it apparent whom they voted for and things like that. They are afraid of election violence. So they are doing a lot to encourage the women to go and register to vote. And another problem which she says they encounter when doing this process, mm-hmm. is that is when it comes to what we can call it, the birth certificates, the mm-hmm. IDs. You know that most people don't have those documents, especially in Matabeleland.
Yes.
But she's saying the actual problem is that some traditional leaders, mm-hmm. like the headmen, Osopo, who are supposed to write letters confirming that this person was born here, themselves, they don't even have those registration papers.
Oh.
And some of them are not literate. They cannot write.
Mm-hmm.
So the child must go with the a child who can write, you know, who's at school, must go with the parent,
yes.
to the village head, so that they can detect what they can write down actually what he's saying, translating
goodness.
From Ndebele to English and uh-huh. writing it down because they can't write.
Mm.
So those are the problems they meet. Let's find out from Ms. Nlovu what problems they have or when they are involved in this voter registration process. Yes, Sichasile Ndlovu, can you tell us what the problems you encounter with the youths are, especially when it comes to these papers? Are you still there?
Oh, okay.
Okay.
Yes, I am. As you know, that Matabeleland South, most of our parents have actually moved to South Africa in Botswana in search of greener pastures. So most of the youth are staying with their grandmothers and their grandfathers, their uncles, without their parents. And then most of these young people have no birth certificate, and therefore they cannot go ahead and get IDs. So at the end of the day, they are willing to register as voters, but without these documents, they cannot actually be able to register to be voters. So what we are doing as an organization, we have been participating in a process whereby we're trying to conduct a survey to ascertain as to what extent does this access to documentation affect youth participation in social, political, and economic processes. And we have noted that majority of young people are not working, and therefore they cannot actually come to participate in their numbers in political processes, because for one to participate freely in such processes, electoral processes, political processes, it is believed that someone has to have some financial backup, some, you know, some status of some sort. So at the end of the day, this is the challenge that you are facing as an organization. As much as we're trying to capacitate them to stand up and claim their right to vote by registering as voters for mm-hmm. the impending election, we are facing the challenges because they are saying, fine, CYDT, you are saying we have to register and vote, but we don't have these particular documents. What can we do?
Ngubambe umlomo khonapho. Manje inhlanganiso yakho ilawo inamacebo okuthi aqedele izingxaki. Kukhona elibatshela khona liyakwazi ukuthi kumele aqalaye ngapi okokuqala umuntu ongalaphepha lelo njalo alandelaye ngapi kumbe lokho ayisikho kwena.
Okay, kunabanye esesiyanelise ukubancedisa. Abanye babe belawo ama-birth certificate, but umuntu wangkhona azafike 16 years engathathanga i-ID. Then labo balula ukuncediseka ngoba siyakwanisa ukuthi sibahambise e-registry, sibalayele ukuthi behambe e-registry, then befike e-registry betshelwe ama-requirements angkhona ukuthi banqavele usune-16 years sokumele uthathe i-ID. There is a long process though. Uyaqala uyethatha ama-fingerprints. Abanye bebesesaba ukuthi behambe emapholiseni ukuthi beyethatha ama-fingerprints kubonakala ukuthi hhayi awuzange uyenze icala phambilini kumbe ukuhlolisisa izinto eziningi. Abanye bebesesaba kodwa besibaqinisa kakhulu. Sike saba nenumber sibili yabantwana abangafika 10 abasuka eGwanda North endaweni zemachiya enkaje lemzimuni esibancedisileyo sibili bathatha. Then kunabanye abavele bengelangela into esesiyenza kathesi ukuthi sibatshele ukuthi hayi lingalashi ithemba. Abazali nxa bengabuya belincedise lihambe kubosobhuku lithathe ijini bonaba elihlala nabo ogogo nabokhulu nabomalume abalihambise kubosobhuku belibhalela-ke izincwadi libe labafakazi elizohamba labo ukuthi bethi ngempela ngempela lo muntu siyamazi. Nxa umzali esela ese-South Africa, umzali ngakho siyanendisa ukuthi siphoxisane laye abuye nxa belambelela ukuzothathela umfana. But abaningi iproblem esinganayo ukuthi sebese-South Africa sekubona ngalithwani akunancedi ukuphenza ekhaya ukuzothathisa umntwana ama-particulars wona lawo.
Hhayi, kuyezwakala Miss Ndlovu. Marvelous, I understand we've got our third guest, Juliet Nkiwane.
Maybe before we take her, let's go back to Honorable Majome, then
oh,
we can
she's
let
still
her
there.
Go.
Oh, yes, 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 that would be fine.
Honorable Majome, you've just heard what some of the organizations on the ground are saying about some of the problems they are encountering. What's your view?
My view is that we need to empower ourselves with knowledge of what our rights are.
Mm-hmm.
There is no need for anyone to be troubled by proof of residence, because I understand that issue keeps on recurring. The fact is, as the law stands now, as Zek finally agreed, anyone who needs to prove that they are resident somewhere does not necessarily need the help of a SOBO or anybody else. If they can, fine. If they can't, it's okay. If they can't, they go to the registration center itself. There's a form there that is used to fill in and draft an affidavit where the person swears that the address that they are giving is the truth, and that they know that if they give back a false address, it is an offense. They raise their right hand and they swear if they are of a religious belief. If they don't, they affirm. So, you know, let's not worry about proof. Let's talk about, you know, go and register to vote. You can make your proof of residence there by an affidavit so that people stop getting discouraged. That's number one. Number two, the issue of birth certificates and IDs, that's always a big problem. But I think they need to accept, for people to accept themselves now. Because in terms of Section 35 of the Constitution in Chapter 3, there are rights of citizens that we should accept ourselves. It says every citizen has a right to documentation such as birth certificates and identity documents and even passports. Now, I want to think that civil society organizations and Zimbabweans must accept these rights. We mustn't wait for them to be given. It means that something hasn't been happening all along. We've been letting the registrar general get away with murder, because these issues start haunting us when we want to vote. But
as I said, right, even if it's going to court.
Mm-hmm. Honorable Majome, mochingoti mchidimbu msati maenda, kurudziro ya munga panyanya mazimai, panyaya ya kukosha kwekuti vanyorese kuvota ndeye kuti chii.
Ii ndoti mazimaenda apota ngati ende kunorejista kunovota nekuti tsatsarudzo nosibuda idzo vanhukadzi vanenge vari vashoma vakarejiswa asi tisakawanda munyika munomu ngati ende tinorejista kuvhura nekuti ukoma kweupenyu kunobata isusu uyezve vanhukadzi vane simba rekukurudza vana nevamwe vana vanochengeta kuti vanhu ngavaende vanodi vanorejista kuvota vasanetseke nenyaya dzeproof of residence nekuti saizvozvo vanondonyora ipapo pazeki afidaviti vopika ipapo yekuti vanogara saka handei tinorejista kuvhota.
Aiwa, tinotenda
usanduke zvakanaka.
Tinotenda honorable, muve nezuva rakanaka. Over to you, Star.
Yes, as I was saying, Marv, that we've got our other guest, Juliet Nkiwane. She's the director of the Women Development Association in Zimbabwe, an organization that has been accredited to conduct the voter registration process. Welcome to the Women's Roundtable, Mrs. Nkiwane.
Thank you.
Yes, may you update us on what your organization is doing so far from the last time we spoke when you were telling us about the voter registration process?
What we are doing, we are still observing and we are still sending messages to various, to our networks, encouraging people to go and vote. And what we have noticed is voter apathy. People don't value voting anymore. So some of them, they don't even see the reason why they should go and register because they won't even vote. They are saying they are now tired of voting. There needs to be another system of doing things. And they don't have the alternative. So what I think this BVR, we should maybe, if possible, they could stop it, start voter educating people en masse, because people some don't even know that there is this process.
Mm-hmm.
If you talk of PVR, today I managed to go to certain schools in the Gwanda South, like in Talale, Mandhongola, Mawaza, Sankonjan. In those schools, I was surprised because I was talking to this other teacher. She was asking me what PVR is.
Mm-hmm.
You can imagine if a teacher does not know what PVR is. Mm-hmm. Then we've got a task ahead of us. And these teachers are the people that we think are the influential in the area. They are the enlightened in the area. They should be telling people about what to do. They should be explaining issues to people, but they don't know what BVR is. Mm-hmm. So it's really pathetic to say we are doing a process that is not known even by the most influential people in the area.
Mm-hmm. I may just come in there and just say, if you had an opportunity to speak to Zach right now regarding what you're seeing on the ground, what would you say to them, especially when it comes to, urging women to go and register to vote?
I would advise them to better park the exercise. Mm-hmm. And start by educating the public. That would be my advice. Mm-hmm. And tomorrow in the morning, I want to go and speak to Mrs. Zulu, the district commissioner for ZEC here. I'm sure I'll give her my sentiment to say this is what I've discovered.
Mm-hmm.
And they were, like yesterday and the day before, they were still complaining of the low figures that were coming in.
Mm-hmm.
It is similar with this ID registration thing. In the schools that I went to, there were no queues. There were no people that were coming to register. And they were saying they think most people have registered before this exercise. Mm-hmm. And I was saying people know. Are they aware of what they are doing? They say, no, they don't have
the time to go out to tell the people. Mm-hmm. Theirs is to receive the people who come to register. So I think the bottom line is voter education is essential.
Mm-hmm.
And it is not only the organization that is doing voter education. Both the government and the organization,
mm-hmm.
organizations should come together and try to encourage the public and the non-partisan in this education.
Mm-hmm.
I think there is need for that. And mm-hmm. the political parties also. I think it's time for them to go out.
Mm-hmm.
They want to be voted. Who is going to vote when people are not registering? I think everybody should go out and encourage people to come and register.
Mm-hmm. Please hold on there. Kune avo vakateerera tiri kunzwa apo. Kune zviri kuitika, kune dzimwe nzvimbo tiri kunzwa zviri kuitika kuGwanda. Uko vatanga tiri kutaura navo apo vari kutaura ivo kuti pavaenda pane chimwe chikoro nhasi. Vasvika ipapo kana maticha chaivo vasiri kuziva kuti BVR zvinorevei. Saka vari kukurudzira ivo kuti pari zvino dai sangano rezek. Richikwanisa iro amai Juliet Nkiwane vesangano reWomen Development Association in Zimbabwe vanoshanda ivo vari kuGwanda vanga vari kutaura ipapa vachiti dai ZEC sangano rezek ratanga radzidzisa vanhu nyanya vanoita zvekudzidzisa sematicha vanga vari kuti ivo pavasvika panga pasina vanhu vakawanda pachikoro ipapa uyezve pavataura nevezek vachida kufunza kuti zviri kufamba sei vanga vari kuti ZEC iri kuti iyo yakangomirira kuti vanhu vauye asi vanhu vazhinji pari zvino vaora mwoyo panyaya iyoyi yekuenda kunonyoresa kuvhota havasi kuziva kuti sei vari kunzi ivo vaende kunonyoresa kuvhota ivo vane zvitupa zvesimbi vari kufunga kuti aiwa kana uri pavoters roll yegore rapfuura iro unogona kunge uchizokwanisa kuvhota saka ndozviri kutaurwa naamai Nkiwane kuti zeki inofanira kudzidzisa vanhu kuti kwete izvi zvatova zvitsva kana usiri pavoters roll idzva riri kuuya hauzokwanisi kuvhota
mm-hmm.
Over to you.
Yeah, ngezinye indlela nkosikazi Nkiwane ungabe usichukuthi uhlelo lololo lenzayo lokuthi liqoqesha abantu ngokuvota lulempumela yini laba bangabuyiyo labesifazana babuyi labesilisa babuyi luyaphumelela yini uhlelo lwe
uhlelo lokufundisa abantu ngiyananzelela ukuthi liyaphumelela ngoba sinakho ukuthi abantu bayazwisisa ukuthi kufanele bahambe bayerejista kodwa abangaphumelelwanga kumbe abangaphendulwanga imibuzo yabo bazasala belokhu bezitshela abanye ukuthi sivele sikhona abanye bazitshele ukuthi sikhathele abantu kumele siphume sonke sibili sizame ukucasisela abantu ukuthi ngabaphumi bayevota futhi nxa ngikhangela akumelanga sithethe kuphela omama engunanzeleleyo obaba engikhulume labo bebebuza labo imibuzo yona leyo ebuzwa ngomama nxa obaba nje bengakwazi ukuthi kumele benzeni omama bahle bathule ngoba niyakwazi ezigabeni zokuthi lapho kuthi omama asiyomntu okumele abe phonge ukuza imibuzo eminenginenge ngezinto zonke ubaba kumele abemnike impendulo so obaba abala mpendulo omama behlule kukubuza so mina njengenhlanganiso yabomama ngikubona kungumlando wami ukuthi ngisukume ngiphume ngimemeze wonke umuntu ubaba nomama ikakhulu omamanyana laba abatsha waye ngisithi omamanyana laba abantu babethu bayazala belama-15 years kumbe baye kwenda belama-15 14 16 iyabe lenhlaseta oyenda sedlule 18 bengelalutho abalalo omunye uyabevele engambhalanga la-27 engelabirth certificate engelani nxa esefikile nxa wendele komunye umango ukuthi aqalise ukulandelela ukuthi ayedinga izincwadi zenezi uhla anyele umoya ahlale phansi akubone kuye kungamsebenzela kungakho kuyaswelakala ukuthi
Honor, Mainkiwani, sorry, we have to jump in there. Time is not on our side, but mm-hmm. we really thank you for your contribution, because from your experience in Gwanda, we were able to learn that there is voter apathy mm-hmm. and also that people do not really understand what the BVR itself means, especially teachers.
Influential people.
So, mm-hmm. you know, this is our role also as journalists now to go out there and also just, you know, demystify this BVR exercise. Mm-hmm. But we'd like to thank Honorable Jesse Majome, who was part of our guest. Go ahead, Star, and thank your guest.
Yes, and Mrs. Nkiwane, whom we're speaking to, Mrs. Juliet Nkiwane, she is the Director for Women Development Association in Zimbabwe, and Strasisile Ndlovu, the Director of Youth Development Trust.
And I'm Marvelous Mtlanganya, who are here on the Women's Roundtable, saying have a very good evening.
Mina lami ngusithandekile Mhlanga, ngisithi lisale kuhle, sizadibana njalo ngolwesine oluzayo.